Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 11 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe inoti kupa mamwe makambani mari dzavo dzainadzo kunogona kukanganisa kusimba kwemari itsva. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanopembera nekusekerera kana vemapata anopikisa vachitatsurana okonzera gakava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Steve Hanke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muAmerica vaudza Studio 7 kuti Reserve Bank of Zimbabwe inofanira kuparadzwa Zimbabwe yongoshandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti yakundikana basa. Muzvinafundo Hanke vanoti hapana munhu ane chivimbo neZimbabwe sezvo isingatevedzeri mitemo, vachiti hapana mari inoshanda pasina kuimbika uku. Vati hapana anoziva kuti goridhe riri kunzi rakatsigira mari yeZimbabwe gold kana kuti zig riri kupi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chimwe chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Handioni chezvakafanira, handioni chezvinodaro izvi, nekuti banga guru rehurumende ranga richizama zvakanyanyisika mukunetsa kwazvakanga zvichiita. Nyika yedu yakasiyana nedzimwe nyika nekuti ine zvakawanda zvinotipikirira zvekunze. Tiri pazvirango zveupfumi tanga tinazvo kwemakore akawanda, patiri kubva kunenge kusina kunatsokuita zvakanaka. Saka zvakatikonzeresa kuti upfumi hwedu husafamba zvakanaka, mari yedu isafamba zvakanaka. Saka mukuzama kwatanga tichiita tasvikawo patinofungawo kuti apa tinenge tazama senyika.
Vari kuti dambudziko guru reZimbabwe inyaya yekusateedzera mutemo. Nekudaro vari kuti chero zvinenge zvaitwa nyangwe zvivimbiso zvinopiwa hapana chinobuda, panenge pangori pamuromo chete.
Ndichingazivi kuti vanenge vachireva chii pakusateedzera mutemo, nekuti pane zvimwe zvekuti makasungwa mbira dzakombo, munotofanira kutsvaga nzira dzekurarama nadzo nekuti makasungwa nzira dzakombo nakwese. Saka ungati makasunga vanhu mbira dzakombo wotarisira zvekuti vanofanira kupopeka zviri nyore. Aiwa, zvinonetsa izvozvo. Saka chimboti paiva ngaambopawo Zimbabwe mukana, ende kana vasingateedzere mutemo chinozoita kuti mutemo wacho uteedzerwe chii? Kushandisa dhora rekunze kwenyika yusa kuita racho handichiri kungorishandisa chiri multiple currency system. Saka chinhu chavanonyaya kucheropodza handinyatsi kuchiona kuti chii chaizvo chaizvo. Tiri multiple currency system, tinoshandisa mari yaunoda yekunze kwenyika kana yemuno muZimbabwe. Saka handioni kuti pamudambudziko ripa.
Ko zvekuti goridhe racho riri kunzi rinotsigira mari haripo, munoti kudi?
Goridhe ndo rakataura zvekuti riripo, ririmo munyika, rakatotariswa rikaonekwa nemukuru wenyika zvikabuda wani vana veZimbabwe vese vakariona goridhe iroro asi dai vatoti havo ishoma kai ipapo taitotiwo ndizvo ishoma haro asi ndepekutangira ndopatatangira tange tichiri vaka shoma nezvishoma.
Chimwe chipangamazano chereserve bank of Zimbabwe vapersistence kwanyanya vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Blessing abatavo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere avo vati vanowirirana namuzvinafundo Hanke.
Ndakazvitarisa ndiri kuona kuti bank redu Reserve Bank of Zimbabwe zvaiko zvino hazvisi kukwanisika kuti rirambe richitora masanctions aari kutora sereserve bank of Zimbabwe at the same time vachizvimonita ndivo vachizviongorora ndivo. Chiri kudiwa, tiri kuda an external body isitombori kana kuti yemuZimbabwe. Kana naiwo mareserves acho ngaasatombochengetwa nereserve bank of Zimbabwe, ngaanochengeterwa kumwe kunhu. Reserve Bank of Zimbabwe ndakatarisa zvaiko zvino atova matsotsi, hatina ruzivo kuti chii chiri kuitika mukati mereserve bank of Zimbabwe. Vanhu vari kutorerwa mari dzavo, mari dzisingadzoserwi, nekuti ndivo vari kuti chii tisi tine mari dzacho. At the same time ndivo futi vane basa rekuzviongorora. So ndiri kuona kuti takatarisa zvazviriko zvino reserve bank hongu ndinowirirana nawo kuti inofanira kuti ichinjwe mashandiro airi kuita.
Asika tichitaurawo nevehurumende nezvipangamazano zveURBZ vakaitawo savagwanyanya vari kuti rwendo rwuno Zimbabwe yanyatsobaya dede nemukanwa panyaya yekuunza mari nekuti iri kutsigirwa negoridhe kunyange zvaro ririshoma.
Iroro goridhe racho riri kunzi riri kutsigira mari, hapana anoziva kuti how much gold, kuti igoldi yese here iri mumareserve eZimbabwe iri kunzi ndo yatsigira, kuti goldi iyoyo hapana achange achitora kubva mairi here. Hatina ruzivo, hapana patakasainirana, hapana chatiri kuziva kuti achange achimonita nyaya yegoldi ndiani, ende kuti anenge achitaura neruzhinji panguva yakadii. Tinofanira kunzwa nguva nenguva kuti mareserves iwayo aapapi.
Ko pane zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe dei angoshandisa hayo madhora ekuAmerica, iyo Zimbabwe ichiti hapana nyika ine chiremerera inoshandisa mari dzevamwe.
Chiremerera chinobva mukuguta. Hatingaiti chiremerera vana vedu vachirara nenzara semaZimbabweans.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vange vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu westudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Mike Kamungeremu vanoti nhasi vaita musangano nagavhuna wereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu nezvemari imamwe makambani iri kureserve bank of Zimbabwe inosvika mamiriyoni akawanda yavari kunzi vachapiwa pakati pegore nemakore maviri. Mari iyi ndiye makambani ange ainge apa banga iri mari kuti vapiwe mari yekunze pamusika wemari kana kuti RBZ foreign currency auction, uye imwe inobatirwa makambani anotengesera kunze kwenyika inosvika zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 25% yavanofanira kupiwa mumadhora emunyika. Vamushaya vanhu avo vatisina kukwanisa kubata vaudza vemabhizimisi kuti vari kutyira kuti ikapa makambani aya mari idzi, dhora idzva rezig rinogona kushaya basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu westudio 7 abata vakamungeremu.
Hongu tikataura nagazina tikavatsanangurira kuti vemabhizimisi vari kuti ivo vakanga vabhadharwa nemakastoma avo, vamwe vainge vakwereta kuti vawane mari yavakaendesa kuauction kuti vawane karenzi vakwanise kudhiriva maproducts avaida kuimporta. Saka kuti vamirire 2 years zve zvakaoma, vamwe vacho vanga vachitotaura zvekuti vanogona kutovhara.
Ivo vati kudii vamushaya vanhu?
Gazina vazotsanangura vakati chavazviitira kuti uti 2 years vari kuitira kuti mari itsva ichangoorwai isawa nipe ya flood market because these are social very like hyperinflation. Saka wativo 2 years zinopani ita mkana huku build ama reserve kana ma reserve zi awe bera wanengi wa ile position yekuri nika marido zi saka tazukumbira kuna gazina tika marido njimba mechiko njimba 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 chino meka senzi kese tukuna kuti marido njimbire saka somehow kane kazi njimba 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 kuti njimba necessary. Kwa kwa nasa waya wanengi wa kanya nyo janywa nasu hivitiri hapana ini option wa rungu nda kiti ya wani mari chaka asite reki mbumire the financial instrument the paratura ndirita puwa wani which is much after 2 years kutiriwe transferable kuti ikwanise kutende sarabu nga wani mari iye ndiyo ze mira maturid kwa kwa zina wati zo wacha starisha but for now nga kiti mbumira na hivitiri ingu wa hebu tutose tutore sacrifice kutuwa kuti mari hebu kwanise kugatikana.
Asi pana angazi ya kuti mari hacho imari chaezo ya tukuta oranizwa ya hapa.
Mari hiyo hatisuzia. Chose hatisuzia kuti imari. Angori mafiki gaza. Arungo kutuwa. Mungwene mwarungo zwa ya hake kuti inini yangu mari ya ndai sana kenda puwa. Mari ya katisaka hatina information hiyo. Inenge hake da ofisi ya kazina. Ndeno kata uprovider that information.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC wa Mike Kamgeremu vange vari pano ari ku Harare na Blessing Zulu we Studio 7. Chikwata che European Union chiri kushanya muZimbabwe chaita musangano wekusimudzira kutengeserana neve mabhizimisi emunyika nhasi. European Union inoti iri kusimbaradza chirongwa chayo cheGlobal Gateway icho chine chinangwa chekuunza zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora mukudzidzana nenyika dzemuAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vanongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu uye vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana.
Chinoita kuti European Union inyanye kutaura pamusaka peAfrica vasingatauri zveupfumi hweZimbabwe ndechekuti Africa haioni Zimbabwe senzvimbo ine yekuti vangawane upfumi hunoshamisira. Vanototarisa riri dunhu rese reAfrica.
Sei muchidaro vaMbofana?
MuZimbabwe munonetsa kuti muite anonzi mainvestment ane musoro anobatika. Chatiri kuona iye zvino maChina ari kungouya kuzomora zvavo pasina kana upfumi huri kubhoya muno munyika. Tiri kuona maChina akazara mulithium vazara, madiamond vakazara, kugold variko, vanhu vemuZimbabwe vari kuramba vachitambura.
Asika European Union iri kuti iri kubata Africa yese, Zimbabwe haipowo here ipapo paAfrica?
European Union kana ichitaura nezveinvestment muAfrica, vari kutora vainvestment yekuti business iringe richiita business chairo rinooneka kuti riri kufamba zvakadii, riri transparent pachirungu, vachiteedzera mitemo yenyika iyoyo. Ndo business, saka muZimbabwe hamuna mutemo. MuZimbabwe ndeme umbava. Ndo zvatinoona nana gold mafia vaya vakabobuda pazvivhitivhiti. Zvinotoratidza kuti kana munhu achida kuita business muno muZimbabwe munobota kunga maita madhiri mamwe akaora nevakuru vakuru vemuno munyika. Haasiriwo mabhizinesi ari kutarisirwa neEuropean Union.
Iyo makambani ekuEU nemabhanga oko hakuna here vamuri kuonawo vari kusima mari munyika?
Upfumi hweZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Hakuna kambani chaiyo chaiyo ine musoro ingauye kuzoisa mari yayo munyika iyi inogogara yakachingoita zvisinganzwisisiki nenyaya dzeupfumi. Zvino taane mari yechitanhatu yakunzi zigi, takaboita mabhondi, takaita maZimbabwe dollar, takaita maRTGS, takaita zvipi nezvipi. Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Saka Zimbabwe inotove nyika inototyisa kuti mainvestor chaiyo chaiyo ari serious auye achiisa mari muno munyika. Uyezve chikwereti cheZimbabwe chiche 17.7 billion ticharamba chiri chikwereti chinoita kuti nyika dzeEuropean Union dzisada kudyidzana neZimbabwe zvakanaka kusvikira nyaya yechikwereti iyoyo, nyaya yematongero enyika, nyaya yekodzero dzevanhu, nyaya yehuori dzagadziriswa.
avo vanga vari vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu uye vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vange vari parunhare kukadoma naEvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba kuti vakatyora mutemo pakudoma governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu kunyangwe vaine zvimwe zvikamu mubhanga reFBC. Pamutemo, hapana anofanira kudomwa kuita governor weReserve Bank of Zimbabwe aine zvikamu mune rimwe bhanga. VaMnangagwa vari kumirirwa navaEdwin Manikai avo tisina kukwanisa kubata sezvo vanzi vange vari kumusangano. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vaKosa Mncube, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kumirira vamwe vadzidzi vezinasu vakaendesa vaMnangagwa kumatare. Blessing Zulu, West Studio 7, Abata Vancouver.
Tawana minduro kubva kuma lawyers president. Vakapindura ivo vachiti vari kuramba kuti sarudzo haina kuitwa nenzira inofanira kuti iitwe nayo. Vari kuti ivo governor vanga vatransfer mashares avo to a trust. Saka kusarudzwa kwavo hakuna kukanganisa mutemo.
Vapa here umbo wekuti izvi ndo zvakaitika? Pane mapepa amapiwa here?
Vakatinyorera tsamba vachipindura tsamba yatakanyorera kuna president. Saka tavanyorera futi tichikumbira kuti ngavatipe umbo wacho unoratidza kuti mashares anga atransfer kune trust iyi. So that tive nechokwati nokuti zvakara kutaura ndizvo.
Vati vapindura here kana kuti muchiri makamirira?
Aitiri takamirira tsamba yacho, tsamba yavo takaireceiva nezuro, saka taresponda nhasi tichikumbira kuti vatipe madocument acho anoratidza izvozvo.
VaKosa Mncube, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vange vari parunhare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria inoti iri kushushikana neuwandu hwevana vechikoro vari kuramba vachipambwa nezvikwata zvakasiyana siyana munyika iyi, kusanganisira zvimwe zvinopfurikidza mwero. Kubvira zvakapambwa vamwe vasikana muna 2014 pachikoro cheChibok, pane vana vechikoro vanodarika chiuru chimwe chete nemazana mashanu vapambwa nezvikwata zvinenge zvichida mari kuti zvivasunungure. OJ Simpson aive mutambi weAmerican football uye aitawo zvemitambo anonzi ashaya nhasi ave nemakore makumi manomwe nematanhatu, anonzi afa nechirwere chegomarara. Simpson akambotongerwa mhosva yekuuraya aive mudzimai wake Nicole Brown Simpson neshamwari yake Ronald Goldman kuLos Angeles, akasuwanikwa asina mhosva nedare. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muhurukuro nebepanhau reThe Third Eye ekuti vanopembera kana vemapato anopikisa hurumende vachitosorana pachavo, anonzi nevamwe vanopikisa anotsinira vagara vachitaura zvekuti ZANU-PF ine ruoko mukurwisana kwakaparadza mapato anopikisa anosanganisira Citizens Coalition for Change, Asi vezanupf nevanotsigira hurumende vanoti kusarongeka kwemapato anopikisa ndiko kunopinza mhepo yakaipa mumapato aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vatawanda dzokora avo vaimbewo nhengo yebato reTriple C mudunhu reNorth America, pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavaza. Akatanga nekubvunza vadzokora kuti vanotambira sei mashoko avamunangagwa aya.
Tigaro ziva kuti vamunangagwa havasi eDemocrat, havafarire mapato anopikisa, vanoda kutotonga vega. Dai zvaibvira vaitoita one party state, ndoyavari kutovavarira kuti vasvike ikoko. Ndosaka muchiona vachipindira munyaya dzemapato anopikisa vachiisa mari. Makaona goreria kwakataurwa kunzi kune 6 million iri kubva kuZANU-PF kuti ikanganise yaiva MDC pamakore iwayo. Saka iko zvino ndombiro dzacho dzataakutoona iko zvino ndomaresults acho $6 million yakaiswa mukati mevanhu veMDC neveTriple C kuti vaparadze bato iroro. Saka zvese izvozvo tinozviona kuti zvinenge zvichibva kuna vamunangagwa, zvinenge zvichibva kuZANU-PF. Saka vanenge vachitofara vakaona kuti munyika hamuna vemapato anopikisa. Asi vatungamiriri chaivo chaivo vanonzi maDemocrats vanotoda kuti munyika munge muine opposition yakasimba kuitira kuti vapote vachigamichidzana maideas kuti nyika ifambire mberi.
Vamavhaza, tiri kunzwa mashoko ataurwa navadzokora pamusoro pemaonero avo nemashoko akataurwa nemutungamiri weZANU-PF ari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Munoti
chekutanga ndoda kuti tingoti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa. Mukaona bato risingagone kuzvibata pachezvaro vachita basa rekurwisana nekurwisana pachezvavo, chinhu chatinofanira kutarisa nekurangarira ndechekuti kana muvengi wako achirwiswa nemumwe munhu, iwewe haufaniri kumubatsira, because ukamubatsira anozopedzisira kurwisana newe. Kana muchinge mapinda mumatongerwo enyika, hatina kuenda kuchechi. This is not a church, it's politics. Saka kupolitics hatina maprisoners atinotakura kumba. Tinoenda tichitaurirana chokwadi, toda kubatsira nyika, nekuti isu tinoziva kuti mupolitics bato rega rega rine ruzivo rwarunoda kuti vana veZimbabwe vadzidze. Isusu veZANU-PF tinoziva kuti nyika iyi yakafirwa nevazhinji. Saka tikaona vatengesi vaakurwisana pachezvavo, tototi iyi midzimu yaona yaita zvakanaka vavengi vaakurwisana. Saka hakuna chakaipa. Mukanzwa kunzi mutambi mukuru werimwe timu ari kurwara, hatingati hatisandobvara svika apona.
Tinotenda. Regai tinzwe vadzokora. Pindurai tinzwe.
Aiwa, isu totongokurudzira vamunangagwa kuti vadzidze kubva kune vamwe vatungamiriri venyika vakaita sevekuSouth Africa vekuBotswana, vanoziva kukosha kwemapato anopikisa. Kana bato ranzi riri kupikisa munyika harisi mhandu sezvavanenge vachiita, vachiti pasi nemhandu vachireva vemapato anopikisa.
Dr. Mavhaza, pagara paine kunongedzwa kwekuti ZANU-PF inotobhadhara mari kuti inge ichiparadza mapato anopikisa, saka neimwe nzira tingati here muri kutambira kuti zvipomerwa izvozvo ichokwadi kuti munobatsirira kuparadzwa kweopposition?
Hatitorina mari yekutambisa yekuti tingape vanhu kuti vaparadze opposition yavo. Vanozviparadza voga. Dai tava nemari, dai takatotenga chamisa vachoka. Zvino hatina mari yekutambisa tichidaro. Isu tinongotarisa tikaona kuti vanhu vari kuzviparadza vega, hatingabatsire kuti vamire vagotirwisa.
Vadzokora, pane vari kutiwo iwo mapato anopikisa haana kurongeka.
Hakuna musangano wakarongeka kupfuura musangano wemacitizens. Chero kauya uine zita ripi neripi, musangano wevanhu usingasarudze, usingaita sei, unotora chero vanotambura. Saka handizive kuti nyaya yekusarongeka kana kuti kurongeka inouya papi, nekuti isu tinongomira semacitizens. Hatipihwe mari kuti tinge tichiita zvatiri kuita zvese izvi. Hakuna ari kutambiriswa. Vari kutowana mari ndivava vekuZANU-PF vari kuba mari, vari kutora mari vachiisa kuti mapato anopikisa asaramba achienderera mberi.
Dr. Mavaza.
Kana upo seli isika gwene kuzi imbata ni za yoga. Isuti chana mbali chitonga kusika madunga mera nyanga. Kwanzi na wadu jokora iyo imbato lema citizens. Anzuli wachana badoriti. Nekuji triple C ya tizuka ne wakuru wa IOS. Ya tizuka na DT. Ya tizuka na Chamisa. Yaka tizuka ne waka wanda.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavasa vari parunhare kuBritain. Manzwa avo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongero enyika uye vakambove nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Murukuro yange ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Ya venguwa yenyu watereri yokuzvita urira mega zvamunofunga.
Indinoona sekuti mapurisa ayo akapfura mbafa. Mapurisa iwawo akagona chaizvo. Dai kwa kuri kufunga kwangu mapurisa iwawo aitopuwa dzimwe nyembe. Vose hapana chinhu chakashata sembafa. Hapana munhu akashata sekukuba kuuraya. Woti kuba usiya wauraya futi munhu wacho wabirai, saka unenge uchida kuti adi mhuri yake ikuti. Kwei chinokutarisa kuzvishandira chii? Saka mapurisa iwayo, mapurisa ndo ari kugona bose ari kuita basa ravo nemazvo. Mapurisa apa mbavha apo ndo paakagona. Tatomira kuti asunge dzimwe mbavha futi. Ndoona sezvinotobetsera.
Magadiko, magadiko, vanamukoma Jonga, magadiko, vanamukoma Tanonoka. Nyaya yangu iko ivo president kana vachikumbira chikafu. Zvavanogokumbirira nyika yose kana chavo kugovewa chopiwa ZANU-PF chete. Ivo vasaita sekuti havazvizivi, vanozviziva izvo. Vanozviziva kuti zvinongopiwa ZANU-PF asi vanenge vakumbirira nyika yose. Ko chimwe chinoendepi chikafu chenyika yose yavanenge vakumbirirai? Vose tinotozviziva kuti vanotokumbirira nyika yose. Nhamba ine chizikanwa asi kunozopiwa vanhu vezanu chete. Saka zviri kufamba seiko pachikafu apa?
Ini ndine chichemo kuEconet kuti maowners eEconet ndiwo achipo here nhasi kana kuti kambani yakatorwa nevamwe seGold Mafia kuti ndiyo yakurana Econet, nekuti service yenyu zvino izvi very poor. Very poor considering zvamaiita muchatanga mamine hanya nevanhu pamwe kwa kuri kuti muwane macustomers.
Studio 7 aboto, Studio 7 munofada here mwese vanamukoma Tanonoka hwande. Ana mukoma Jonga Kandimire, Blessing Zulu nevamwe vandakunawo kududza nemazita avo. Aiwa tinobonga zvirongwa zvenyu munotipa nguva dzese. Ndinokurudzirawo panyaya yembavha, nyaya yembavha. Mbavha aina kumbonaka. Kudai nditorini president aitoti watoba ngaatourayiwa. Ngaatourayiwa, ngaasungwa kana kureva kuti kusapote mbavha. Hatisi kugara zvakanaka ngenyaya yembavha. Bava, dina kumbonaka zvachose. Musambomire mapurisa akaita basa ravo. Ndinotenda sitere zvavari kuita nemapurisa. Ngazvirambe zvakadaro. Ngazviremekei, ngazvibongwe zvinoita mapurisa. Tatenda, muve nezuva rakanaka.
Pambavha iyo iri kunzi yakapfurwa nemapurisa, of course vakamupfura. Asi inini handigutsikani nemapurisa nezvavari kutaura. Nekuti mapurisa havaisafanira kuregera mbavha yakafanana iyeyo achifamba ari ega asina kusungwa. Vainge vakamuisa ngetani makumbo nemaoko voti uya tichienda zvinhu ukaisa papi oti apa. Ivo vonoona, kwete kumuregedza kuti ena onotora zvinhu zvako. Ipapapa hapana chokwadi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumira nhau ngavaite zvokunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table nhasi na8 Manheru tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukusimudzira nharaunda dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai nhamba dzeWhatsApp dzinoti 01 202-465-0318. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Kwa hizika tisenda baku VOA.